Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo chikunguru 28/2024. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Musangano wemabhizimusi ari munyika dziri muSADC weSADC Investment Week unotanga nhasi muHarare. Donho reZANU PF Mutare Province pamwe nevechidiki muBulawayo vanowedzerawo mazwi avo mukuti mutungamiri webato uye vari mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa varambe vari panyanga kunyanga hazvo temu yavo ichipera muna 2028. Chikwata chemutambo weragbi chenyika chemasable chinosimudza mukombe we 2024 Africa Cup makundano atambirwa kuUganda. Tichakupaiwo zvabuda mitambo yenhabvu yeCastellaga Premier Soccer League yatambwa nhasi munyika. Ndiyo imemwe emisore na uzeli zanasi ichiva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Musangano wechinomwe wesvondo rimwe chete uri kupindwa nevemabhizimusi vari mudunhu reSADC kana kuti 7th Southern Africa Development Community Industrialization Week watanga muHarare nhasi. Musangano uyu uyo unonzi unopa vemakambani emunyika mukana wekusangana nevamwe vemakambani emudunhu reSADC pamwe nevanoda kusima mari dzavo munyika pamwe nedunhu rose unonziwo unopawo mukana wekuti vemakambani vadzidzo zviri kuitwa nevamwe. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanotarisirwa kuvhura musangano uyu zviri pamutemo nemusi wechitatu. Zimbabwe iri kutarisirwawo kuita musangano mukuru weSADC mwedzi unouya. Apo vaMnangagwa vachatora usachigaro weSADC uwo unoitwa madzoro nenyika gumi nenhanhatu dziri mugungano iri. Mukuziya nezvemusangano uyu tabata vanoongorora zveupfumi vachitungamira sangano reCoalition for Market and Liberal Solutions kana kuti Komaliso Zimbabwe vari Joyce Ngwenya.
Chiripo ndechekuti pakatangwa SADC yakatanga ine donzo rokuti nhengo dzeSADC dzese dzitsigirane pamitemo yesida kuti mapolisi anofambirana nezvekugadzirwa kwembatya dzinati industrialization, infrastructure zvemagetsi, marodhi, democracy, politics zvese zvakabatana zvakadaro. Saka kana SADC yagara ichisangana zvakangonaka kuti zvinhu zvacho zvinge zvichishanda zvese nekuti tonzwa kuti kune musangano weSADC uri kuuya. Ndinotarira kuti vakuru vacho vagara pasi vakaona kuti zvavanoronga zvinofambirana nezvedonzo nemaobjectives eSADC industrialization.
Makambani emunyika agara anochema kuti magetsi hamuna, mari yekunze inonetsa nezvimwe zvakadaro. Munozoona here paine zvinozobatsira makambani azvinobvawo musangano tichitora matambudziko ari munyika?
Dambudziko atinaro muZimbabwe isusu zvatinotaura nezvatinoita muZimbabwe hazvipindirani nedzimwe nhengo dzeSADC. Saka kana iwo vachiti vakuru vacho vachiti kana vakaita gungano reindustrialization policy kana vakatadza kugadzira gungano rematongerwo enyika yedemokrasi maelections gore rakapera nemakureti adarika zvinoreva kana vachitadza kugadzirisa utongi hwenyika hwenhengo yavo yeZimbabwe havangabudirire kugadzira zvinofambirana nezveupfumi nekuti zvese izvi minin'a zvakabatana. Saka zvese zvavari kuita zvese izvo zvino ndezvenhando nokuti vakatadza kugadzirisa utongi hwenyika gore rakapera.
Toona kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa neZimbabwe vari kutora usachigaro weSADC mwedzi unouya muna August umu. Pane zvingashandurawo here munyaya dzemaindustiri kana dzemashandiro emakambani emunyika?
Kuita sachigaro weBurial Society hazvina kufanana kuita nasachigaro weGoogle kana weAmazon. ava mkuru wa rukia kati garo wetage kawo na wangu pana uti mzika kati garo kwe bale of society nekuti nyezo dacho zese azifungirani nina fungira wano ite ya usaka awana ya tingati integrity ne respect kubaku nezine nyezo saka tingango zedu kuita o kati garo ati mahungwe kana tingombe zama tope za kai umba kisiri wakuma na ushurugwe
asi makambani ni Zimbabwe taruku wanawe recho uviri kubamu sadiki imomu
kune magunga na akati wandei anufambirana netrade bana komesa Africa Free Trade Area kwese kokoko mninga tataza kuti pinge tipindirana nazo nokuti isusu industrialization policy yedu yezatinoita ma investment policy yedu haafambirani nedzimwe nyika dzatakatenderana nadzo nekuti isusu tinonozi credit risk iri high.
Vanga vari vanoongorora zveupfumi vachitungamira sangano reCoalition for Market and Liberal Solutions komaliso Zimbabwe vari Joyce Ngwenya vari parunare muHarare neStudio 7. Mapoka ezanu PF ariko kurudzira mutungamiri webato iri vari mutungamiri wenyika vaemason Munangagwa kuti vaenderere mberi vari panyanga kunyanga hazviyo vakati vachaenda pamudyandigere panopera temu yavo ari kuramba achiwedzera zvichitevera kurudziro dzakaitwa nezuro nedunhu rezanu PF Manicaland Province pamwe neboka revechidiki muzanu PF dunhu reBulawayo mamwe matunhu pamwe nemapoka anosanganisira Masvingo Midlands, Matevelelen South, vakarwa hondo yerusununguko pamwe nenhengo dzeparamende dzezano PF, ndevamwe vari kuparidza vhangeri rekuti mutungamiri wenyika vari mutungamiri wezano PF varambe vari pachigaro vachiti vanoda kuti vasiye vapedza zvirongwa zvebudiriro zvavakatanga munyika. Izvi zvinouya kunyanga zvebumbiro remitemo richiti vamunangagwa vanofanirwa kusiya chigaro panopera temu yavo muna 2028. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanongorora zvematongerwo enyika vachitungamira sangano reCenter for Natural Resource Governance vafarai maguhu.
Chikuru chatisingafaniri kukanganwa ndechekuti nhau ye 2030 haina kutanga kutaurwa nemastructures ezanu PF. Yakatanga kutaurwa navamunangagwa mbune. Ndofunga vakatanga kuzvitaura kuna ana 2021 pavakataura vachingoti 2030 ndinenge ndichipo. Yakabva yatova statement yakatanga kushandiswa nevazhinji. So munhu ari kuda kuramba ari pachigaro isinoti kuti vanhu ndo vari kuti rambai muripo. Inonzi system yepatronage yekuti vanhu vanodya zviri mumaoko emutungamiri. Saka vanhu vafanira kuviringa zvakawanda. Chinenge chingoitika ndechekuti vanhu vari kutarisa kuti mutungamiri aripo ari kudei.
Asi vamaguhu tingaona here vamunangagwa vachizochinjawo pfungwa dzavo kubva pane zvavakazivisa nyika.
Vamunangagwa igweta vaiziva kwazvo kuti 2030 project yavo inochikora constitution yepati yavo inochikora zvikuru sei constitution yenyika. Saka zvavanga vakuda kuedza kuita paya kukura nzira yekuti vasvike muna 2030 vari kutonga. Saka vakachida kuzvipidigura kuti ayo handisirini ndiri kudaro vanhu vari kudaro.
Tiri kunzwa vese vari kuti vamunangagwa varambe varipo kusvika 2030 vari kupa zvikonzero zvekuti vanoda kuti vapedzese mabasa ebudiriro avakatanga. Harisi basa rehurumende here rekuti inge ichingoita mabasa ebudiriro zvisinei nekuti ndiani ari kutungamira?
Ichokwadi kuti vamunangagwa vane zvimwe zvinhu zvakanaka zvavakaita semutungamiri wenyika yeZimbabwe. Asi hazireve kuti hakuna mumwe achakwanisa kuita futi zvinhu izvozvo kana kutoita zviri nani kudarika zvavakaita. Saka hatiti isusu mutungamiri akaita chinhu chakanaka zvoreva kuti ngaarambe aripo kunyange akutonga ari kunze kwebumbiro remutemo wenyika. Kugadzira migwagwa, kuunza mainivhesita kuita sei ndo basa remutungamiri wenyika. Handi chikonzero chekuti munhu ngaachikore constitution yenyika.
Vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vachitungamira sangano reCenter for Natural Resource Governance vafarai maguhu vari parunare muHarare neStudio 7. Mukuziya nyaya imwe chete tabatawo vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yezanu PF Dr. Masimba Mavaza avanoti zanu PF navamunangagwa vanotevera bumbiro remitemo pamwe nemutemo wenyika nekudaro mutungamiri wenyika vachasiya chigaro kana nguva yasvika.
Chekutanga ndechekuti ZANU PF ibato rinotedzera demokrasi, inotedzera zvinotaurwa nevanhu. vamunangagwa mutungamiriri anotedzera mutemo vamunangagwa vakataura voga pake zvavo vakati kana temo yavo ichinge yapera havasi kuzopinda pachigaro kupfurikidza makore avakanzi neconstitution yeparty uyezve neconstitution yenyika vange varipo. Saka vanhu vanobvumidzwawo kutaura zvavanofungidzira, chido chavo ndomaonerawo, ndomafungirawo, asi hazvirevi kuti zvafungwa nevanhu zvakutotedzerwa. Hakuna chinoitwa chinenge chichikora kana kupesana nebumbiro remutemo rebato nebumbiro remutemo renyika.
Kune vari kuti hapana zvitsva, zvinhu zvagara zvinongozivikanwa kuti Muzana PF watungamiri vanongoti tanzine vanhu garai. Munoti
munguva yaMugabe bumbiro remutemo renyika ranga risingatiudza kuti mutungamiri anogara makore mangani, raingoti mutungamiri anenge akurira ndiye anotonga. Uyezve vaMugabe pavakataura kuti ndanzi ndirambe ndichitonga mutemo ungosingavarambidzi, iyo ndovaida kuzorora vanhu vakati aiwa chimborambai muripo. Asi iko zvinezvi tiri kutaura kuti kana munhu akati vamunangagwa ngavarambe vachitonga nekuti vari kudiwa nevanhu, handizvo zvinoitika. Tiri kutedzera mutemo. ZANU PF ibato rinotedzera mutemo. Saka kana uyezve kuti vamunangagwa vacharamba varipo here kana kwete, hazvingoitwa neyutsi, zvinoitwa paiyi yatodedza kuti Congress ichazoitwa 2027.
Tiri kunzwa vese vari kuti vamunangagwa varambe varipo kusvika 2030 vari kupa zvikonzero zvekuti vanoda kuti vapedzese mabasa ebudiriro avakatanga. Harisi basa rehurumende here rekuti inge ichingoita mabasa ebudiriro zvisinei nekuti ndiana ari kutungamira?
Tambotaura pekutanga kuti aiwa kutaura kwavo, asi situri kuti kunyange ranga ragara riri basa rehurumende, vamunangagwa vakagona kuti basa rehurumende riitwe nemazvo, migwagwa igadzirwe, infrastructure igadzirwe, upfumi hwenyika huiswe pari nani, upfumi hwemwana weZimbabwe hunge huri pari nani. But hazvireve kuti kana uchinge wagona makore gumi awapiwa unofanira kuramba uripo nekusingaperi.
Vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU PF Dr. Masimba Mavhaza vari parunare kuBritain neStudio 7.
Vateereri, tinokuzivisai kuti chishanu chega chega tinokupai chirongwa chemimhanzi Woza Friday, tichikurukura nevaimbi vakasiyana siyana zvikuru vachiri kusimukira, tichikupai nzwisa yemimhanzi yavanenge vachibura. Vanoda kupinda muchirongwa ichi kana kudoma vaimbi vamunoda kunzwa kwavari, tibatei panhamba dzenoti +12024650318. Chirongwa ichi munochipiwa neni Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dunhu reMiddle East riri kugadzirira kukwira kwemhirizhonga mushure mekunge hurumende yeIsrael yati chombo chakakandwa kubva kuLebanon chakarova nhandare yebhora iri muGolan Heights iyo iri pasi peIsrael. Chombo ichi chinonzi chakauraya vana gumi nevaviri muchiitiko chekurwiswa chinonzi nemauto eIsrael chakaipisisa muvanhuwo zvavo kubva musi wagumi guru 7 pakarwiswa nyika iyi nechikwata cheHamas. Iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo kana kuti Youth Forum chatinopakurirwa naTaboka Ncube weStudio 7.
Ndinokugamuchirai kuchirongwa chevechidiki chesvondo rega rega chamunopiwa neni Taboka Ncube ndiri muWashington DC. Nhasi taita rombo rakanaka, tine hurukuro navaAlfred Kainga, avo vanozivikana nekusekesa vanhu nenyambo kana kuti komedi. VaKainga vanoshanda vari muAmerica uye vachange vachiita mashow avo kwemazuva matatu kubva musi wa2 kusvika musi wa4 mwedzi unouya. muno muWashington DC. Ngatinzwe yi vachitsanangura.
Tinenge tiri kuWashington DC muswa August 2 kusvika muswa August 4. Tinenge tiri ku DC Improv. Ndinenge ndine 2 mashows muswa Friday, muswa 2, 2 mashows muswa Saturday, muswa 3 ne 1 show ichazopera muswa Sunday. Saka ndingokurudzira chaunga chese chiri ikoko kuWashington DC kuti ngachiuye tinakidzwa nemajokes tichifara tese.
Vamwe vanokuteverai vanogona kunge vasingazive kuti nhoroende yenyu yakamira sei. Munogona kutipa pachidimbu kuti makatangira papi kusvika masvika pamava izvezvi.
Dale makore akawanda tichimhanya nacho chinhu ichi. Tichisekesa vanhu tiri muno muAmerica nekwese kwese kwatinoenda kuAfrica tichidzokera kumaivhi kana kuZimbabwe kwese kunana Jamaica tasvika ana Canada ana Dubai tichingosekesa vanhu. Saka chinhu chandafamba nacho for a long time kwenguva yakareba saka ndinongovakurudzira kuti ngavauye vamboona kuti sei murume uyu ari kuita zvaari kuita zvikwese kwese uku chii chaari kumbonyanyotaura chinoita kuti vaseke nekuti ndokunyeberei vanenge vachifanira kuseka kai.
Varipo vechideki vakawanda vari kuitawo comedy muZimbabwe. Ndezvipi zvimwe zvezvinhu zvamungavakurudzirawo zvingavabatsira kuti vakurewo vagone kuteverawo tsoka dzenyu?
Chandinongovakurudzira ndechekuti ngavarambe vachifamba naro basa, ngavarambe vachinyora vachicreata macontent avo nekuti hauzive kuti ari kukutarisa ndiani. Unogona kuzongoonekwa nemumwe munhu anongokupawo opportunity yekuti usimuke. Saka ini ndinongoramba ndichivakurudzira kuti ngavarambe vachiita mashows yavo vachingounganidza vanhu ikoko kuZimbabwe. Hazvina basa kuti uri kupi, ramba uchingopractisa craft yako. Unosimuka.
Musi wa 2 kusvika musi wa 4 muchange muri kupi uyezve vangada kuti vange vachiuya vanogona kuita sei kuti vatengewo matiketi?
Matiketi anenge achitengeswa padoor asi akawanda achari kutengeswa online padcimprov.com padcimprov.com kuti vatenge vareserve matiketi avo kuti vasazonetsikana pavanosvika. Vanenge vachitozivikanwa kuti vari kutopinda vari kutouya kuzoona mukomana.
Kwanhasi togumira pano, manzwa hurukuru yataita navaAlfred Kainga, avo vanozivikanwa nekusekesa vanhu nenyambo kana kuti komedi. VaKainga vanoshanda vari muAmerica uye vachange vachiita mashow avo kwamazuva matatu kubva musi wa 2 kusvika musi wa 4 mwedzi unouya muno muWashington DC. Vanga vachitsanangura nhoroondo yavo nezvimwe. Ndinokutendai vatereri kunge mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi chevechidiki. Tinokupai zvakare chimwe chirongwa sondo rinouya. Ini ndini Tabuka Ncube ndiri muWashington DC.
Tinotenda Tabuka. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa nyaya dzezvechitendero kana kuti religious forum chamunopiwa naEvans Dzininga weStudio 7.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Ndinokuchingamidzai vatereri pachirongwa chechitendero chatinokupai svondo yega yega. Ini ndini Evans Dzininga ndiri muWashington DC. Nasi tine rombo rakanaka, tina mufundisi Taruvinga vekereke ya Jesu vachatipa shoko redu ranasi. Kwazuwai mudzidzisi, tinokugamuchirai pastudio 7, sanganai nevatereri.
Magadi hama dzangu kose kose kwa muri, ndiri kutaura nemi nasi ndiri pastora Huru kumwenezi. Kumasvingo province ndiri mushumiri anowanikwa muchechi ya Jesu.
Regai tisapedze nguva, tipei dzidziso yanhasi muno waMwari.
Nhasi ndauya nenyaya yakanaka yatapiwa naShe kuti tishumire iri kuwanikwa pabhuku yaJohn chapter 3 verse 16. Inoti nokuti Mwari wakada nyika nokudaro kuti wakapa mwanakomana wake wakaberekwa mumwe oga kuti ani nani unotenda kwaari arege kuparara asave neupenyu busingaperi. Saka muchaona kuti Mwari ada nyika achipa mwanakomana wake kuti iye mwanakomana aipe upenyu usingaperi nekuti ndicho chinhu chakanga chisingawanikwi panyika panapa. Kana dziri nyaya dzemari vananabari vakanga vanadzo pamadays ana David, kana dziri nhau dzekuporeswa dzakanga dziriko pamadays ana Erisha, muchaona kuti kuporeswa kwakanga kuchiwanikwa. Bati chinhu chakanga chisiri kuwanikwa panapa upenyu usingaperi ndo huri kuzonzi naKristu kuna Matthew. Kana mukarava zvakanaka muchaona kuti Kristu anotsanangura pamusoro pekuti ndichavaka chechi yangu. The agenda yechechi yaKristu ndeyekuti vanhu vawane upenyu usingaperi, kuti Kristu azorasira makwai ake upenyu. Saka upenyu hwakanga huchizopiwa naKristu uhu ahubvire kuti vanhu vagozotumidza chechi iyoyo zita. Nekuti mukaverenga kubva kuna Matthew chapter 1 kusvikira panotanga vakomana kuzoparidza pana mubasa vaapostora chapter 2 kusvikira kuna Revelation, hauzonzwi kuti Pauro akanga achipinda chechi ipi kana mystery ya Peter yakanga ichinzi chii. Vaingoparidza chete vari muchechi yaJesu, nekuti agenda ndeye kuzopa upenyu husingaperi. Nekuti Pauro anotaura achiti nekuti isu tiri bodhi imwe musoro imwe inzeve imwe ndechakati, saka one bodhi haigoni kudividika, imwe ichienda yakadai imwe ichienda yakadai, nekuti agenda ndeye upenyu husingaperi watakavigirwa naJesu Kristu, nekuti isusu takanga takafa kudhara.
Handisi kukumisai kuparidza, ndiri kuti ipapo pajeke mupatsanangure zvakanaka. Tanga takafa tose. Zvine umbowo here izvi?
Umbowo hunoratidza kuti takanga takafa ndehwekuti kana kukaita kana munhu anorwara zvake tinokwanisa hedu kungomufonera tichiti muri sei, muviriri sei, aiwa munoita zvakanaka. Kana azofa ndo patinozoonekwa kuti takafa zviro kwazvo. Tinomutengera kofini re$500 pati pakurwara kwemunhu kwaida 200 yekuti atenge mushonga, takazvikonewa nekuti takafa. Saka Jesu akati regai vakafa vavige vakafa vavo. It's a sign inoratidza kuti takafa. The next wiki kwoitawo mumwe munhu anoda kuchata, anoda kudondodanana zvake nemukadzi wake ane utano hwake, motanga kuona muchidungamidzana muchienda ukoko. Mosvika kumunhu uyoyo motanga kumupa dzimari muchimupemberera mwanobheja mombe. But imimi sevillage makarega munhu akafa achitakurwa nengoro imi mune motikari dzenyu, imi muriko makagona ngozouya parufu chete. Upenyu hunotozowanikwa kutozoti pana fofo dzavagaratia achitaura Pauro anoti nguva yakati yazara kwazvo Mwari wakatuma mwanakomana wake akazarwa nomukadzi. Sezvatinoona kuti kuna bhuku yaLuka chapter 4:44 inoti magwaro ose anotaura pamusoro pezvaKristu. Saka chinhu ichi chakatozozivikanwawo nani naPauro nekupfurikidza naMweya Mutsvene kuti munhu akanga achirehwa pana Job 14 haasinai guru vako ndavakafa ne 8 years haasi bamunini vako asi ndiKristu akauya nekuti ndiye asina kuda mai vake havana kuda murume kuti vazvare ndoo vakangoda mukadzi. Iwe unoverengwa kuna baba vako ndosaka kuma DNA uchinzi uri mwana waningi. Saka munhu akazarwa nemukadzi ndiKristu akauya kuzotipa upenyu. Ndinokutendai hama dzangu, panhasi togumira pano, Mwari akuitirei zvakanaka. Amen.
Aiwa tinokutendai mudzidzisi neshoko ramatipa. Vateereri nemiwo ndinokutendai kunge mange munyesu muchirongwa chedu chanhasi. Tinokupai zvakare chimwe chirongwa, svondo rinouya nemusi wesvondo zvakare. Ini ndini Evans Zvininga, ndiri muWashington DC.
Tinotenda Evans, tinoda kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa. Munhau dzemitambo. Chikwata cheZimbabwe chemutambo weRugby chemasable nhasi chasimudza mureza wenyika mudenga mushure mekutora mukombe we2024 Africa Cup kuUganda. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Masebos nasi arova Algeria 29-3 ndokusimudza mukombe weAfrica Cup uyo akapedzisira kutora muna 2012 apo akarova Uganda 28-12. Zimbabwe yadzorera kurohwa kwayakaitwa 12-20 neAlgeria apo zvikwata zviviri izvi zvakasangana muna 2022 chirwira chinhanho chechitatu makundano mamwe chetewo. Asi bairo mukoro wauya nekutora mukombe uyu ndewo kuti Zimbabwe yaenda pamusoro petafura munzira yekuenda ku 2027 World Cup iyo ichaitirwa ku England. Captain Wemasebos Yuton Mudariki anoti zvikaramba zvakadai uyezve negadziriro yakasimba ku World Cup vanoenda chete.
Tine chikwata chakanaka, tine balance ye youth ne experience. Ndinofunga kuti nenguva sechikwata, ma training camp, ma practice match, tinobudirira kuenda ku World Cup.
Makundano e-2024 Africa Cup ndiyo nharaunda yekutanga yekurwira tikiti rekuenda ku World Cup. Mudariki anoti vari kuda rutsigiro rwakasimba kuti maroto avo eWorld Cup aya ave nechimuko.
Ndiramba ndichikumbira masupporters edu vari muZimbabwe nevamwe vari kunze kuti varambe vachitisupporta.
Nevatambi vakaita sakudza imashawi Kloppers kundoona Chapuwa Mafura, Dylan Utete na Aiden Bennett ramangwana reZimbabwe riri kuratidza kuti rakajeka. Makundano eRugby Africa Cup ari kuitirwa zvekare muUganda muna 2025. Totarisa makundano e-2024 Olympic Games. Mutambi weZimbabwe Stephen Cox Nasfi abuda mumakundano epasi rese aya mushure mekupedza ari pachinhano chechina makwikwi ekutyaira igwa kana kuti single sculls rowing. Cox uyo akaberekerwa muHarare asi achishandira mauto eBritain ave kudzokera kumba mushure mekukundikana zvekare nezuro apo akapedza ari pachinhano chechina zvekare. Vamwe vatambi veZimbabwe vatuwini Danielson Cyprianos na Page D. Van Westhuizen vachapindawo munhandare nemusi wechipiri svondo rinouya. Totarisa makundano eCastle Lager Premier Soccer League. FC Platinum yaramba iri pamusoro petafura yegungano iri mushure mekurova Herentals 3-1 mumandava stadium. Kugona kunenge kudada yaramba ine mapoints maviri pamusoro peSimba Bhora iyo yashanya ndokunorova Hwange 1-0 kuColliery. FC Platinum yave nemapoints makumi mana nemaviri, Simba Bhora ine mapoints makumi mana. Mimwe mitambo yanhasi yapera seizvi: Dynamos 0 Bigita Minerals 0, Green Fuel 0 Chegudu Pirates 0, Islanders 0 T1 0, Manika Diamond 0 Ngezi Platinum 0, Yada 2 Blauwe Chips 1, ZPC Kariba 2 Chicken Inn 0. Nezuro Caps United yakarwa 2-1 ne Arena Movers iyo yanga iri pasi pasi petafura izvo zviri kurwadza mutungamiri wayo vaFarai Jere. VaJere vayambira vatambi vavo kuti pavave pakaoma zvekuti vave kufanira kusimudzira matambiro avo.
Kana katimu kango bodhiri yonoka kakonzi Caps United kama za chikuchika Islanders ida kukuruwa ida kumukira pamuri papo. This is the type of a team we are talking about, so it needs real men.
Ndaka Mirra, Studio 7, Muharare, ndini Michael Kariati.
Sezvongwe yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Musangano wemabhizimusi ari munyika dziri mudunhu reSouthern Africa Development Community kana kuti SADC weSADC Investment Week watanga nhasi muHarare. Dunhu reZANU-PF Mutare pamwe nevechidiki veZANU-PF muBulawayo vanokurudzirawo mutungamiri webato uye vari mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti varambe vari panyanga kunyange hazvo temu yavo yekutonga ichipera muna 2028. VaMnangagwa mbune vakazivisa nyika kuti vachaenda pamudyandigere panopera temu yavo. Chikwata chemutambo weRugby chenyika chemasable chinosimudza mukombe we-2024 Africa Cup makundano atambirwa kuUganda. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana mshida ututumira tamba mboja, zitumirei ku studio7@voanews.com. Muno kwanisa kunzwa na uzedu pa www.voashona.com. Anokuwenika ene mufaro, semazuwa wose, ndini wenyu, Jonga Kandemiri, ndiri mu Washington DC, ndikusiwa emina, standikile mtanga.